Pashika Studio 7 pachipatara chempilo panguva dzemasikati vamwe varwere vange vachidzoserwa kumba zvichinzi kwange kuchingorapwa vanenge vachinyanyorwara vakaita semadzimai ane pamuviri vanenge vaita dambudziko pakuzvara. Mumwe mugari uyu angozvidoma nezita rekuti Amai Dlamini audza Studio 7 kuti ange auya kuchipatara nasekuru vake vari kuzvimba makumbo vakaudzwa kuti vadzokere kumba sezvo vange vasingakwanisi kuonekwa naana chiremba.
Tatauya kureview kuzvona madoctors asi patasvika tavataudzakuti kuna madoctor madoctari pastrike saka ndirikutorwadzwa mumwe wekurusekero vangu vatorwa vari kutorwadzwa ipapapa nokuti kana madoctor ari pastrike zviri kutoreva kuti totofanira kuenda kumaprivate doctors and iko zvona maprivate doctors anochaja nemaus dollar isu hatina mari yacho saka dai hurumende yaona kuti vanokasika kugadzisa nyaya yacho.
Taedza kunzwa mamiriro ezvinhu kubva kumukuru wechipatara ichi Valenard Mabande asi vati titaure nevakafano bata chigaro chemukuru wemadhokotera Dr. Xolani Ndlovu avo vati vange vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vane basa rakawanda rekuita. Pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals bandiko rechipatara ichi rinorapa vanhu vanorwara vachibva kumba kana kuti outpatients department range rakavharwa uye chiziviso chakapiwa nemukuru wana chiremba pachipatara ichi Dr. Narcissus Tsvanga chinoratidzawo kuti chipatara ichi chiri kungotorawo chete vanhu vanenge vachinzi vari kurwarisisa. Mutauriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Mutavisi Bebe vati vana chiremba vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa munyika mose zvisinei nekurudziro yehurumende yekuti vadzokere pamabasa vachiti havasati vanzwa kubva kuhurumende.
Nhasi izuva rechi4 tapinda paindustry action tichiri tangomirira kubva kuministry kuti chichingaitira kuti basa vanhu vadzokere kubasa.
Dr. Bebe vati kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara kusanganisira kushaikwa kwemishonga nezvimwe zvikwanisiro ndicho chikonzero chikuru chiri kuita kuti varamwe mabasa.
Izvi zvane nguva zvichitika tichingomirira kuti pamwe zvichazogadziriswa asi hapana zvakagadziriswa. Iko zvino zvazvoita kuti zvinhu zvinyanye kushata inyaya yekuti nenyaya yekuti gore rakunopera vanhu vakawanda vakuda kubetserwa kuzvipatara saka unoona kuti even mishonga chaiyo haichakwani. Kana vanhu vakaenda kunotenga kumaprivate pharmacies unoona nekuti maprivate pharmacies anotochajawo ava maprices akakora sikere kuti mapatients achagoni kudi kuzotengawo madrugs acho. Nenyaya yefield iri kunetsa kuti vana chiremba vakukwera vakavata kumafield queues vakamirira kuti vapiwe field kuti vaende kunobatsira mapatients. Nokuenda kuchipatara kwacho kwakudhura transporti yakakwira.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tatadza kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Asi mutevedzeri waDr. Moyo, Dr. John Mangwiro, vaudza Studio 7 parunare kuti vange vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vari kunze kwenyika, ukowo munyori webazi iri, Dr. Gerald Gwinji, vange vasingadaviri nhare mbozha yavo. Mumiriri weBulawayo Metropolitan Province, pasi pechikamu cheproportional representation, Amai Dorcas Vanda, vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuramwa basa kwana chiremba yave nenguva ichiitika, vachiti zvinorwadza kuti upenyu hweve ruzhinji hunoiswa panjodzi nezvinhu zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende.
Tikatarisa isusu seZimbabwe tiri signatory ya budget declaration ichinyatsotaura clear kuti 15% of the budget inofanirwa kuti iende kupi ku health sector. Zvichinyatsoratidza kuti we are taking the wrong priorities altogether nokuti tikatarisa mari yakawanda inonzi ngaiende kumasoja tiri muhondo here we are not in a war situation mari ngaiende kuhutano. Hazvibatsiri kuti isusu sevatungamiriri tipote tichiti tikarwara tomhanya tichienda kunana South Africa. Kana tichi mhanya tichienda kunana South Africa tofanawo zvibvunza kuti ko vana madhuve vekunana dotito vana madhuve vekucholocho vari kuita sei.
Vana chiremba vanoshandira hurumende vakatanga kuramwa mabasa nemusi wemugovera uye muzvipatara zvikuru zvehurumende muri kushanda vana chiremba vanenge vachibva kunze vave nemakore akawanda vari pabasa vanoshanda sana chipanga mazano kana kuti consultant physicians. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.